manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare maneru anhasi uri musi wemugovera mbudzi 27/2021 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe bato idzva rinoparura zvinangwa zvaro richiti richakunda musarudzo. Vanoita mabasa zvemandorokwati munyaya dzezveutano vopiwa mibairo nerimwe sangano idzva rakaumbwa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Atore Freedom of Rights Under Sovereign kana kuti Forus nhasi raparura gwaro rine zvinangwa zvaro pamberi pesarudzo dzemuna 2023 richiti rakatarisira kutora masimba kubva kubato rezanupf. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachiparura gwaro iri pamberi penhengo dzichakwikwidza dzakamirira bato iri musarudzo dzeparamende, mutungamiri webato iri Muzvare Manyara Irene Muyenziwa vati havasi kufara kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hazvisi kubvumidzwa kuvhota musarudzo, vachiti vachatanga kufambira nyaya iyi mazuva mashoma ari kutevera.
Zambia chaiyo yakaalawa vanhu vacho kuti vavhote vange vari kumhiri kwemakungwa. Ghana chaiyo inoalawa vanhu vari kumhiri kwemakungwa kuti vange vachivhota. Saka ndokuzotarisa Zimbabwe kuti yasiyanei neana South Africa ana Ghana nana Zambia vari kubvumira vanhu vari mhiri kwemakungwa kuti vavhote. Hatingangowani kuti chiingoti tiri kutambira maremittances avo, mari dzavo dzavari kutumira kuti vachengetedze mhuri. Saka tinofanira kuvatenda nebasa ravari kuita iroro. Ndakumira kwenyika ino kuri kubatsirwa nevanhu vari mhiri kwemakungwa.
Muzvare Muyenziwa vati pane zvakawanda zvinofanira kuvandudzwa sarudzo dzisati dzaitwa, zvinosanganisira mitemo inobata nyaya dzesarudzo pamwe nekunyoreswa kwevanhu sevavhoti.
So ndo zvimwe zvezvinhu zvekuti tikutarisira mareforms aripo kare nemareforms manyowani atingashandira isusu vanhu veforas kuti zvinhu zvijekesere. Ende zvanaa ndichitaura zvive zvekuti iyoyo fingerprint voting ngaiiswe kumaareas ari kunetsa achewaya anokahadzika vanhu kuti vati voting ndiyo yange iri chokwadi here, ndo result chaiyo here yange tifanira kuwanikwa, especially maareas ekumamisha. Ndaa vanhu vekumamisha havazivi zvavari kuita, hauoni kuti vamwe vacho ndichifamba zvandiri kufamba ndichipinda muprovinsi umu vazhinji vacho vakati inini ndakaiswa pavoting asi nda ndisina chitupa. Saka ndo zvimwe zvinhu zvekuti hazvisi kujekeseka muno muZimbabwe. Ndosaka ndokuti biometric fingerprint voting ngairekedzwe zvayo pamwe kuiswa muabeni. Ndaa nekuti mari ndofunga hapana yekuti itwe roll out through the whole of the country.
Vatiwo bato rava harisi kuzopinda munaurirano nezanupf pasi pegungano repolitical actors dialogue, vachiti ivo nebato ravo vane mhinduro kumatambudziko ose ari kutarisana nenyika, vachiti zviri kunetsa vachazvigadzirisa kana vakapinda panyanga.
Zvairi kumirira nda matarisi wayo iri kumirira bato rezanupf. Saka pari kufanira kuwanikwa rimwe bato rinyowani, ndo pari kumira isiwe forasi patiri kuti isusu we are going to bring in manew reforms anokwanisa kuti aite consensus agreement yekuti vanhu vagare kutangira pachokwadi vachibvumidza zvekare kuti pawanikwe vanhu vanobva kune mamwe mativi mane nyika, sezvo tichiwanikwa kuti United Nations yatibatsira zvekuti muno munyika muno pazvinhu zvakasiyana siyana.
Muzvare Muyenziwa vatiwo madzimai anofanira kupiwa mikana yakafanana nevanhurume zvikuru sei muzvigaro zvemuhurumende.
Tiri kutarisira isu kuti vanhu vekadzi vange vaine ndingati 50-50 percentage as compared kwa vechurume vachiwana kuva vachimirira zvavanomirira mubato regovernment vachitaura zvinovanetsa vana veZimbabwe.
Zvichakadai vaAustin Nyakupinda avo vanoshanda nesangano reUnemployed Youth Organization vakurudzira muzvare muenziwa nebato ravo kuti vasaite zvinoitwa nemamwe mapato ezvematongerwo enyika kuti anongonzwikwa nezvavo panenge poitwa sarudzo chete.
Kutozongoti nhasi tonzwa kuti forasi ya yauya motivimbisa na motivimbisa choto mangwana tuenda kuno register kuvota tovotira forasi todivenda votedu forasi mangwana tongoona president vakulandana kuda zvima whisky vakuda zvichi hatichakuone panzvimbo.
Pakuparurwa kwemanifesto iyi panga paine vadzidzi vakaita Samunashe Huni uyo anodzidza pachinoi University of Technology uyo ati ane tarisiro yekuti bato reforasi richagadzirisawo matambudziko ari kusangana nevechidiki anosanganisira nyaya dzemabasa nezvimwe.
Tuda garantie kuti zvoni kana tabva pabara kana tabva takwaya madegrees edu tinokwanisa kuwana mabasa because vakawanda magraduates akaienda madegrees havasikumashandisa.
Gwaro rezvimangwa zvebato reforasi raparurwa nhasi iri rinojekesa urongwa hwebato iri kuti richagadzirisa sei upfumi hwenyika kuchengetedza kodzero dzevanhu, nyaya dzekurima, zvemigodhi, mabasa, dzidzo, kushanduka kwemamiriro ekunze, kutakurwa kwezvinhu nezvimwe zvakanangana nebudiriro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Hambai mberi.
Forasi.
Hambai mberi.
Pane sangano itsva rakaumbwa rinoti richange richipa mibayiro kuvanhu vakashanda zvinoniswa mvura munyaya dzezveutano senzira yokukurudzira vashandi ava kuti varambe vachiita basa rinobatsira vanhu munyika munguva dzeurwere. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Sangano reZimbabwe Medical Awards Trust rinoti riri kuparura hurongwa hwaro kekutanga mwedzi unouya muHarare apo richacherechedza mabasa akanaka ari kuitwa nevanhu vanoshanda munyaya dzeutano munyika. Sachigaro weZimbabwe Medical Awards Trust Dr. Joseph Chiripanyanga vati gore rino vachatanga nekuremekedza nyanzvi dzeutano idzo dzakatanga kuita basa iri munyika.
Tambo uyu tiri kuita gore rino wekutanga inonzi inaugural event muswa 4 December muno muHarare kuHICC. Tichange tichiita gore rino tichanyanya kufokasa, tichanyanya kutarisira kupa mubayiro kunana chiremba nana mukoti vedu vakatanga tanga basa reuchiremba kuti chiremba akatanga tanga kuita chiremba muZimbabwe ndiani tombawo mubayiro wekugona kutanga basa irori kuti akatanga kutaona nezvemoyo ndeupi, akatanga kuita zvekukotsesa vanhu ndeupi, scientists wekutanga ndeupi, pharmacists wekutanga muZimbabwe ndeupi, ndo vachanyanya kuconcentrate nawo.
Dr. Chiripanyanga vatiwo vamwe vachapiwa ruremekedzo urwu vanhu vakafa apo vaishanda vachibatsira varwere munguva yeCovid-19 uye richange richibatsira vana vakafirwa nevabereki ava kubudikidza nekuvabhadharira mari dzechikoro. Vati hurongwa hwesangano ravo huchatanga kutsviriridza gore rinouya apo richashanda nemasangano akasiyana-siyana anomirira vana chiremba vanorapa mitezo yakasiyana-siyana ayo achazvisarudzira nhengo dzavo dzavanosungira kuti ndidzo dzinokodzera kuremekedzwa nekupiwa mibayiro iyi.
Pamusoro paivavo tichazopa tinoti maCovid-19 heroes tinana chiremba nana mukoti nemamwe maprofessionals ari mumedical field akashayika akafa nokuda kwechirwere cheCovid-19. Saka tiri kuti iwayo maheroes magamba akafira nyika muhondo yeCovid-19. Nokudaro tiva kuvapa tinoti maposthumous awards tichibatsirawo mhuri dzavo tikaona pamakasiya mwana atadza kuenda chikoro nokuda kuti baba vashaika kana kuti mai vashaika ndovenge vari breadwinner mumuri tovapawo mascholarship tovabhadharira maschool fees voenda kuzvikoro kuti upenyu hurambe huchienderera mberi.
Dr. Chiripanyanga vati vakaona zvakakodzera kuti varemekedze nyanzvi dzeutano sezvinoitwawo nemamwe mapoka anocherechedzawo nyanzvi dzemumabasa akasiyana-siyana gore roga roga.
Gore rino ratisi kupa mubayiro nenyaya dzekuti uyu ndeyakagona maningi nenyaya yekuti hatisati takwanisa kugadzira mabhodhi ekukwanisa kuti tione kuti uyagona ndeuyu, asi kwagara kune mabhodhi ari in place emachiremba. Kune toti kumasurgeons kune inonzi surgical society yekuti masurgeons anenge achigara pasi achiona kuti uyu azoita operation yake hatisati yamboitwa, ndokwatinotora information. Kumanesi kune nurses council vanenge vaine information yemanesi dzekuti nesi akati ari kana kugwanda azoita zvakati, zvashamisa zvikuru. Kumaphysicianswo kune association yemaphysicians tunona mafizisiyan tunoti makuwa muri kugurubrenyu arugu na basa ndewupi saka ndo mashandra tinge chita nema bodi akasiana siana uyo zakarita inge jaoguma doctors nema associate infoti nonzi zima Zimbabwe Medical Association ya tataura na ayo ya tinge chanda na inema chapter akasiana siana kuma district akasiana siana Zimbabwe kuna district kwa kati kwa ita ninge ita zakati district kwa kata ninge ita zakati jikompe ya kuna kuti anenga ita zirinano kunda omwe ndewupi ndo oma wanira tinge chita wano anenga tuzo wana mbaire kutuwa kunda wano
Dr. Chiripanyanga vati wa mwevanu wakakokwa kumsangano uivano sarangani sila gurukota reje utano wa Constantine Chiwenga mtewezeri wavo Dr. John Mangwiro wakuru wakuru vano shanda mubazire utano uye masangano anomira wa shandi veje utano
mnika vano sangani sila
Zimbabwe Medical Association Zimbabwe Doctors for Human Rights ni mamwe ndaka mira studio 7 muharare ndini kirimzamiye
Sangano rinoona nezvechirwere cheHIV AIDS munyika reNational AIDS Council kana kuti NAC rinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kudzika kunyange hazvo vanhukadzi vari pamberi mukubatwa nechirwere ichi Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera
Vachitaura nemusi wechitatu muchinhoyi pagadziriro yekurangarira zuva reWorld AIDS Day mukuru weNAC mudunhu reMashonaland West vaDavid Nyamurera vakachiongorora yakaitwa nesangano ravo inoratidza kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa neutachiona hweHIV hwakadzika nezvikamu gumi nezvigama kumi manomwe nezvisere kubva muzana kana kuti 12.78% zvichienzaniswa nezvikamu gumi nezviga makumi manomwe nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 13.79% mugore ra 2015 pakapedzisira kuitwa ongororo nakinoti vanhu miriyoni imwe chete nemazana maviri ezviuru kana kuti 1,200,000 vari kurarama neHIV and AIDS Asi vanyamurera vakachiongororo yakaratidzawo kuti vanhukadzi vachiri pamberi kubatwa neHIV kudarika vanhurume. Vanyamurera vakati hazvishamise kuti vakadzi vari pamberi sezvo vakadzi vakawanda kudarika varume uye vakadzi vanoenda kuchipatara kana kukliniki vakanzwa kudzimbikana kudarika zvinoitwa nevarume.
Wakazi vanenge vatori pamusoro than males. Saka asi zvanga zvaita vaisivhesa ndozvataizotsvaga kuti chikonzero ndechei. Patange tichitaura nenyaya yeutsikidziro ndeyekuti chiita murume aka anononoka kuenda kunotsvaga mahealth service tichikombeya nevanhukadzi.
Vanyamurera vakati zvirongwa zvavo zvekufambira vanhu munzvimbo dzakawanda zvakambomiswa nekuda kweCOVID-19 izvo zvakadzosera hondo yekurwisa HIV and AIDS kumashure zvikuru.
Taiunganidza vanhu zvina. Zvino pakauya maresponse yekuti tiite maCOVID-19 response. Takati tisina mukana wekuunganidza vanhu. So we had to trim our numbers. But isusu nematarget atatinawo zvakaita kuti titore nguva
Mukuru weNAC mudunhu diki remakonde amai Yvonne Chavunduka vakati vanhu vakawanda vanonwa mapirisi eHIV and AIDS vakambonetseka kunotora mapirisi avo sezvo nyika yaimbovharwa nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Nemberero dzekucherechedza World AIDS Day dziri kuitirwa pachinhoyi University of Technology musi wa 1 zvita. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renhau reReuters rinoti bazi rezveutano muNetherlands razivisa nhasi kuti pane vanhu makumi matanhatu nemumwe chete vawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 pavasvika munyika iyi vachibva kuSouth Africa.
Bazi iri rinoti riri kuongorora vamwe vanhu vakauya nendege mbiri nezuro vanosvika mazana matanhatu kuti paonekwe kana vasina chirwere cheCovid-19 chemhando itsva yeOmicron variant. Netherlands yakabva yamisa kupinda munyika iyi ndege dzose dzinobva kuchamhembe kweAfrica uye inoti iri kuongorora vanhu vakanga vari munedzimwe ndege dzakabva kuZimbabwe, Botswana, Lesotho, Eswatini, Mozambique ne Namibia. Nengo ye Democratic Party mudare re House of Representatives mu America, Amai Ilan Omar veku Minnesota vakakurudzira nengo dzeparamende nezuro kuti dzitorere matano anokodzera nengo ye Republican Party Amai Lauren Bobert veku Colorado zvichitevera kunyomba kwavakaita vanhu verudzi rwechimuslim apo vaitaura pamusoro pekusangana kwavakaita naAmai Omar paUS Capitol. Sangano reAssociated Press rinoti mutauriri weparamende Amai Nancy Pelosi nevamwe vakuru vakuru mubato ravo reDemocratic Party vari kuti Amai Bobert vanofanirwa kukumbira ruregerero. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tichange tiine hurukuro nemumwe mudzimai ari kushanda iye ari kuchimani mani achibatsira vanasikana uyezve nemadzimai panguva iyo pasi rose neZimbabwe vari kucherechedza nguva yemhirizhonga kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Rekai tiende kwavari tinzwe kuti zvii zvavari kubata vari kuchimani mani.
Ini ndinozi Patience Magobeya, ndiri kuchimani mani kunedziwa wadzi kune ward 4 kunedziwa kuchimani mani. Ndiri lead field officer weMGC Educated Girl Foundation, president wai ari makanaka tadiwa na chechikoyero.
Mungatiitaurawo mabasa amuri kubata here kubatsira vanasikana nemadzimai munharaunda yenyu?
Tuko batsira vanasikana tiri under MTC Educated Girl Foundation. Inini ndiri lead field officer weorganization iyoyi. Saka tine mascholarship girls atinawo, tine 11 panedziwa pasecondary, tine 1 paprimary unoendeswa kuchikoro nerera. Vakadzoserwa kuchikoro neorganization inovabhadharire school fees, ichitenge mabooks, boots, mauniforms, kugerese misoro nemasanitary pads. Mascholarships iwaya nerera. Then tozoti vamwe vasere nerera. Bati vasikana vachikushanda nawo tinoshanda tichidzidzise vana nezvekushata kweearly marriage uyezve zvekuroodzwa kwevana tichivakubatsira kuti vazive kuti ikodzero yavo kurambe kuroodzwa uyezve mwana haafanirwi kuroorwa ari mudiki. Tine vakati wandei iwayo hadzisinei, ratongotore vasikana vese 10 years kusvika pa25 years. Kumadzimai tinenge tichivadzidzisawo kuti ngezvegender-based violence kuti vanofanirwa kushanda ngekuti tinenge tichitoona kuti vanogone kuitire noise kudzimba nevarume ngezvinhu zvisina basa kana ngemapotisi emwana kana ngebhotsu dzemwana dzavanogonawo kusiwa vakarinegadzira vanogona kuzvivharawo zvinhu izvozvo, asi ndozviri kukonzerere sechigender-based violence. Saka kumadzimai ndo zvatinonyanya kudzidzisa ndizvo izvozvo, kuvasikana todzidzisa ngezveearly child marriage.
Mataura imi kuti munoshanda nerimwe sangano rinowanikwa iro riri kuno kuAmerica, isangano ripi uye zvirakatangwa na?
Sangano rinonzi MTC Educated Girl Foundation, zvichireva izvo kuti makanaka tadiwa nasechikoyero. Musikana iyeye uri kuAmerica ikoko, saka ndiye unotibatsira. Tikumbira wachibatsirwa nedzimwe shamwari dziri ikoko vachitibatsira nemauniforms, mabhora, maneti, Nishumi zizo zotinga shandi sa passport. Mwote tinotambise wa skana wa bora kuituwa. Tishipe shire zoshe kuti wa skana wa wadi laone kuungana kwa asho. Saka makao yu ndio nishibazila ni kubadale ma school fees iwa yu. Ndio nishibazila ni kuunze ma uniforms ni mabora ni manieti. Zatino shandi sa isho. Ni organization ni MTC Educated Girl Foundation. Ni ya makamaka. Ndiye president wa shari founder wa shu.
Tinoona shakari kutimanga muine mitambo ya manga muinayo. Yanga ili mitambo ipi uyezi ya kafamba sii yena?
Tangati ni tournament renewes wala tanchi celebrate in a national day of adults. Tournament ii. Taka ii tuwe usichunga ni zewa skana. Waka wandisa sezu. Taka bambuti ni mlogu jaonu umu. Paskana wa jinsi wangu wa kurasika. Saka taka unga ni zewa skana wa igonoshko mafe fambeta. Sidi ni njaridu randa riri kentire endi child marriage. Kutu wa sikana wa wasaru kivari wa diki. Saka ndo shata shita ni nanga. Tishi basira nana u. Tishi wa zizisa. Tishi shinja na mapaza kasia na siya. Tishi wa basira. Yeo uti ya u. Kushishengeteza sima na sikana. Nikuji waka kurumi zuru. Kwa shishi nuitika. Saka ndo sangana na shumu upenyi.
Jii jamuru kuita panguwa. Yes, 16 days of activism against gender-based violence. Yekura ngarira iyo nyaya yemiri jonga.
Tinoti pa madays ya 16 gender champion iwa ya activism iwe. Tinoite clean up campaign. Madzima ya HDK iwa yo. Tishi nivetu wa mewanu. Tishi wa zizisa. Nyeshe kute atidi nilisho ngambu zimba. Akapatine nge tishi demonstrate ya popatine mashopsi. Tishi fambe murodi. Tishi itishe clean up campaign ijojo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Chirongwa ichi mnochipakurirwa neni Marvelous Mtanganya huye, ziri mu Washington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri, muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
Gamshira ene mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nasi tiri kutarisa nezvigadziriro iri kuitwa nevarimi munguva ino kana kuti mumwaka wekurima panguva iyo varimi vakawanda vari kuchema kuti mbeu nemafotereza kana mitengo yezvikwanisiro yakakwira zvakanyanya kuri tinzwe nezvegadziro yevarimi tabata mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai Maiwe PGT takatanga nekuvabvunza kuti zvinhu zvakamira sei muzvitoro kuvarimi
hongu mitengo iri kukwira zvakanyanyisa hurumende yaipindira ichiita subsidize kuti mitengo idzikire asi tiri kuona kuti hurumende iri kubuda padiki padiki munhaurwa yezvinhu zvinotengeswa uye control yemitengo zvichireva kuti isu savarimi tinofanira kupinda mumavalue chain nekuti tive varidzi vemakambani aya kuitira kuti tivewo nechekuita nemitengo yezvinhu
muri kuti hurumende yanga ichimbopindira pano nepapo asi yakuita ichibuda zvii zvazvichiitwa nehurumende kana zvazvichiwanikwa nevarimi
vanhu vanga vakajaira kupuhwa nekurima nekomandi vari kupopotera mitemo mitsva yava kushandiswa nekomandi agriculture yekuti vasina kudzosera zvikwereti havakwanise kuwana zvishandiso zvakaita sembeu fertilizer mafuta zvinova zvinhu zvavanga vakajaira kutora zvinhu vasingadzoreri
zvii zvingaitwa nevarimi kuti vagadzirise zvinhu zvivanakirewo
zvakanakira varimi munguva ino mushandira pamwe watinoti associations unorerutsa mutengo nokuti vanenge vachitenga zvinhu zvakawanda zvinoita kuti vataurirane mutengo uri pasi vanokasika kuwana batsiro nokuti vanenge vachishanda vakabatana uyezve panofanira kunge paine mushanduko nokuti varimi vanofanira kunge vari vene vemashopu anotengesa zvinodiwa izvi owners of the companies
tichitarisa mwaka uno pane shanduko here pazvirimwa zviri kuuyiswa muvhu nevarimi tichienzanisa nemakore adarika
pazvirimwa zviri kurimwa hapana shanduko yakanyanya kunze kwekuti varimi vane vavariro yekuda kurima zvirimwa zvekutengesa kunze kwenyika
mataura rimwe dambudziko riri kusangana nevarimi rekukwira kwemitengo yezvikwanisiro chii chiri kukwidza mitengo
Mutengo iri kukwidzwa nokuti vanhu vava kunotenga vega. Vemabhizimisi voona mukana wokuwana nawo mari pamusana pedemand inenge yavepo.
Varimi vaimborerutsirwa nekupinda muzvibvumirano nevemakambani vanovapa mbeu nezvikwanisiro yatingati pachirungu contract farming. Hazvisi kuitika here gore rino kuti zvinge zvichirerutsira varimi?
Contract farming, mutemo mutsva wavepo kunyanya kufodya, unosungira vemacontractors kuti vape maripoti ezvishandiso zvavanenge vapa kumurimi kuTIMB. Uyezve murimi ane mvumo yokusvika kuTIMB kunotaura zvishandiso zvaanenge apiwa kana zvisingamukwanire zvichienderana nechibvumirano chavanenge vasaindirana nemacompanies. Macompany akatadza kubhadhara varimi vakatengesa fodya dzavo akavharwa vakatorerwa malicenses neTIMB zvichiratidza kuti hurumende iri kutora matanho kumacompany ari kushungurudza varimi.
Sesangano rinomirira varimi, zvii zvamungakurudzirawo varimi kuti vaite tichiitarisa zvimingampinyi nematambudziko zvamataura zvose izvi?
Sesangano revarimi rezicfu, Zimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, ndinokurudzira kuti varimi vasarambe vachigunun'una. Ngavarime zvirimwa zvinotiunzira mari yekunze kwenyika, zvakaita semafruits and vegetables, garliki, tingati zvirimwa zvehorticulture. Varimi ngavashande vakabatana kuitira kuti vakwanise kuwana rubatsiro nekuunganidza mari dzavo kuti vakwanise kutenga zvishandiso vega. Yatinoti bamba harvest haifaniri kunge ichibva manairo aiita mvura, asi mumachengetedzero atinoita mvura atinoti muchirungu water harvesting techniques.
Manga makateerera kumutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai maiwe PGT, muchirongwa chedu upenyu hwedu, anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7, ndiri muWashington DC.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
What to them? You know when it's Christmas, they call me Father Christmas. But now it's around that time, they call me Santa Father.
Yeah, blow.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Rimwe bato idzva rinoparura zvinangwa zvaro richiti richakunda musarudzo. Vanoita mabasa zvemandorokwati munyaya dzezveutano vopiwa mubayiro nerimwe sangano idzva rakaumbwa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Tandono Kawande ndiri mu Washington DC ndichiti morara zvakanaka vatereri.
Kwa kuizika disenda wa VOA.